Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 12/2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhengo nhatu dzeMDCT dzekuwanikwa dziine mhosva yekuuraya mupurisa muGlenview dzinotongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri pamunhu.
Mutauro woitika paurongwa hwekutsvaga achava mutongi mukuru wematare edzimhosva kana kuti Chief Justice.
Musangano wepagore wezano PF wotanga mangwana kumasvingo mubato iri muine makakatanwa.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi ratura mutongo wekuti nhengo dzeMDCT nhatu dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa mumusha weGlenview muHarare dzipike makore maviri dziri mujeri. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vachine mbiri bhunu vatura mutongo wekuti nhengo dzeMDCT nhatu idzi dzinoti vatungamirai Madzokere, vaLast Mainge Hama namuzvare Yuvhoni Musarurwa vapike kwemakore makumi maviri pamhosva yavakabatwa nayo yokuponda mupurisa Inspector Petros Mutedza mumusha weGlenview muHarare muna 2011. Mumutongo wavo vabhunu vati vemapato ezvematongerwo enyika havafaniri kuita zvemhirizhonga, vakati matare haazoregedza kutura mitongo yakaomarara. Vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo pavasungwa ava pasiri kunyatsozivikanwa kuti ndiani akakanda dombo rakatema vamutedza zvakakonzera kuti vafe, vaona zvakakodzera kuti vasatongere vamainge hama navamadzokere rufu, vachiti mumwe wavasungwa ava muzvare Musarurwa munhu akachengetedzwa nebumbiro idzva remitemo kuti vasatongerwe rufu semunhukadzi. Mumwe wavakabatwa nemhosva vaFinias Natarikwa, avo vaishanda semutyairi kweMDCT panguva yakapondwa vamutedza, vatongerwa kuti vagare mujeri kwemakore matatu asi mutongo uyu wanzi usende kweparutivi kwemakore mashanu. VaNatarikwa vanzi vabhadhare mari yefaindi madhora mazana mashanu. Vamainge hama vambofenda mudare panga pachiturwa mutongo uyu. Vabhunu vapedza kutora mutongo uyu muzvare Musarurwa vabva vatanga kudaidzira mudare vachiti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vachabva pachigaro chete kunyange zvikadii. Zvichakadai munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati mutongo waturwa navabhunu une chekuita nezvematongerwo enyika.
Tinoona mutongo wapiwa wekuti vana ava vaite 20 years muprison uri mutongo waitwa zvechizano. Nokuti vana ava havana kuuraya munhu, ende judge vakazviona vega vakazvitaura vega kuti havana kuuraya munhu. Vari kungoti chete vanhu ava vakanga varipo pakafa munhu, asi kwete kuti ndo vakauraya munhu. Saka isu tataurira magweta edu kuti vaenderese nyaya yekudare repamusoro kuitira kuti vana vabude. Uyezve musi wechipiri pachaitwa bail application yekuti vatongwe vachibva kunze vana ivava. Saka tinoda kuti tizivise ruzhinji kuti hatisi kuita give up panyaya yaYvonne Musarurwa, tungamirai Madzokere naLast Mainge Hama, nokuti havana nyaya yavakapara. Vanhu vezano vakauraya vana veMDC 300 muna 2008, asi hakuna kana mumwe zvake akasungwa.
Mutevedzeri wemutungamiriri weMDCT muzvare Tokozani Kupe vati sebato havasi kuzobvuma kutyisidzirwa kuti vasaratidzire nematare avati ari kushanda pamwe chete nezano PF.
Chekutanga ndoda kuti nditi inini ana Yvonne nevamwe hapana mhosva yavakabara. Zvaiitwa nekoti iyi ndozokuda kungorwadzisa vanhu chete, ndozokuda kungochisidzira vanhu vemuZimbabwe kuti vanhu vesaite demonstrations and so on. Ene ndoda kutaura kuti isu se MDC tichazoramba tichiita demonstration kusvikira zvinhu zvanaka muno muZimbabwe, kusvikira Robert Gabriel Mugabe aenda nezanu PF. Zvekuti chichizira zvavari kuita izvo nekuti vada kuvharirana Yvonne for 20 years hatina kana nebasa razvo, but tirikuti Mwari ndianoziya chete.
Zvichakadai, rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava, amai Beatrice Mutetwa, vazivisa dare kuti vachapikisa mutongo waturwa navabhunu uyu. Vabhunu vati dare richagara zvakare nechipiri richinzwa chikumbiro chekuti vasungwa vambopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vakamirira kupikisa mutongo waturwa nedare. Dare iri ranga rakazara nevanhu vanga vauya kuzonzwa nyaya iyi, uye vamwe vanhu ava vanga vachisanganisira vatevedzeri vavatsvangirai vanoti amai Kupe vaElias Mudzuri pamwe na Nelson Chamisa nevamwe vakuru vakuru muMDCT. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Boka reJudiciary Service Commission nhasi raenderera mberi nekubvunzurudza vanhu vachada kutora chigaro chemukuru wematare kana kuti Chief Justice, zvisinei nemutongo wakapiwa nedare repamusoro reHigh Court nezuro waimisa urongwa uhu. Sangano reJudiciary Service Commission iri nhasi rapikisawo mutongo weHigh Court uyu kudare repamusoro-soro reSupreme Court panguva imwe chete richienderera mberi nekutsvaga vachatsiva Chief Justice Godfrey Chidya usiku, ava vanotarisirwa kusiya basa muna kukadzi wegore rinouya vachienda pamudyandigere. Kune vamwe vari kuti mutungamiri wenyika ndiye anofanirwa kudoma mukuru wevatongi, kwete kuti aitwe zvekutsvagwa nekuendeswa pamberi pekomiti iyi. Danho iri riri kutsigirwawo nebazi rezvemitemo, iro rinoti rakatotanga kuvandudza bumbiro remitemo kuti ripe masimba kumutungamiri wenyika kuti adome mukuru wevatongi. Vatatu vanenge vabudirira ndo vanozoendeswa kumutungamiri wenyika, uyo anozodoma mumwe chete anenge abudirira. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta uye vari mudzidzisi paUniversity of Kent kuBritain, Dr. Alex Magaisa, ava vanoti zviri kuitwa neJudiciary Service Commission zviri pamutemo.
Chiripo ndechekuti bumbiro remutemo rakabvumwa nevanhu muna 2013 riri pachena rinotaura iro kuti munhu anoda kuita mukuru wematare anofanira kubvunzwa kuita anonzi mapublic interview neJudicial Service Commission. Kana vachinge vaitwa interview iwayo, vosarudzwa vatatu voenda kuna president. President vozosarudza one kubva pane vanhu vatatu ivavo. Ndo zvakaitwa izvi nevakanyora bumbiro kuitira kuti kusarudzwa kwemajaji kunge kuri pachena, zvisaite zvekuita zvekubiridzira kana zviruvandi. Saka zvinotoshamisa kuti tirikunzwa kuti vamwe vemuhurumende vari kuti vanoda kuchinja mutemo uyu kuitira kuti tidzokere kune zvanga zviripo kare zvekuti waizongonzwa kunzi pasarudzwa mukuru wezvematare zvisina kana kumboonekwa nevanhu kana kubvunzurudzwa. Saka ndinoona kuti zvazvakunzi zvaitika izvo kuti pachinjwe mutemo hazvina zvazvinoreva, nekuti mutemo wacho utoripo hausati wachinjwa.
Tinoona kuti panga paine mutongo wedare reHigh Court waiimisa urongwa ihwohwu unove wapikiswa neveJudiciary Service Commission vatonzwa kuti vaendesawo nyaya yavo kudare repamusoro-soro. Pane zvingazoshanduka here zvingange zvazobuda mukuitwa maindavhiyu kwanhasi?
Munoona nyaya yejudgment yakabva kuHigh Court nezuro imhute yangoiko, iguruva rangombumurwawo pazvinhu zviri pachena. Hakuna chinhu chinokwanisa kukunda bumbiro remutemo riripo. Bumbiro remutemo section 180 inotaura iyo kuti mainterview anoitwa sekutaura kwandataura kuyo. Mutemo uyu hauzati wachinjwa. Kana paine tsamba dzakanyorwa kuhurumende, kana paine draft bill riripo rekuda kuchinja mutemo, harina zvarinoreva. Rinongotaridza mafungiro evaroda kuchinja mutemo, asi hausi mutemo. Saka ndinotoshamisika kuti High Court kana ivo jaji vakapa mutongo iwoyo nezuro vakanga vachishandisa mutemo upi kuti vati constitution haifaniri kutevedzerwa sezviri kuitwa nhasi.
Vanga vari gweta Dr. Alex Magaisa, avanodzidzisa zvemutemo paKent University, vari parunare kuKent kwakare kuBritain neStudio 7.
Musangano wepagore wezanu PF urikutarisirwa kutanga mangwana pachiitwa musangano we Central Committee uchizoteverwa newe Politburo nemusi wechitatu muHarare. Asi nasi vanhu vatotanga kusvika kumasvingo uko kuri kuitirwa annual conference nebato iri. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rekuti kufamba neZim Asset murunyararo uye mukubatana kana kuti moving with Zim Asset in peace and unity. Musangano uyu uri kuitirwa pamasvingo showgrounds uye uchapera nemusi wemugovera uye uri kutarisirwawo kupindwa nevanhu vanosvika zviuru zvinomwe.
Dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti sezvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakwegura zvainge zvakakosha kuti nyaya yekuti ndiani achavatsiva ikurukurwe sarudzo dza2018 dzisati dzaitwa. Asi matunhu ose ezanu PF akatozivisa kuti ari kutsigira vaMugabe kuti vamirire bato musarudzo. Izvo zvinonzi zviri kupa kuti mubato iri muite kunetsana kwakasimba. Vamwe vari kuchikwata chinozviti Generation 40 vachitsigirwa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukwere negurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo avari kuti vave kuda kuti bumbiro rebato rivandudzwe kuitira kuti mudzimai ave mumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Izvi zvinonzi nevanonzi vari kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi Tim Lacoste kuda kuvabvutira chingwa pamuromo. Mukuseya nyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo uye riri nhengo yeZANU PF amai Shuai Mahofa kuti tinzwe nezvegadziriro yavo.
Dangane ZANU PF tagadzirira chaizvo ndekonferensi yedu ya2016 yaaredi kustati vanhu vari kuuya nesese but we are starting tomorrow with the police and the Hinda community.
Sedunhu remasvingo makakwanisawo kuunganidza mari yakawanda zvakadii yekuita musangano?
Takaunganidza mari yakawanda yakadarisanga yakatakwa nepati yati yanga ichida 50,000 ikaunganidza kuma 60,000.
Unoona here musangano uchibuda wakabatana apa nekuti tiri kumboona dzimwe nguva pachimboita kukandirana makobvu nematete?
Tinoona zvitoperera pamusangano iwoyu. Vanhu vanogandirana zvina kufanira vanhu vachibuda vakabatana nokuti ruzhinji rweZimbabwe ndokwazvarusingadi rinoda kugadzirisa zvinhu.
Ko vamwe vari kuti bato raifanira kuchitaurawo kakuti ndiana anotsiva vaMugabe vachiti vaMugabe vanenge vakwegura munoti kudii nemashoko iwayo?
Handiti isusi tinoona utungamiri hwedu nomurongero watinenge takaita hatingaudzwi nemaindividual ka tine very strong Politburo, very strong Central Committee navaMugabe vacho. Saka zvinenge zvichionekwa nesu semusangano weZANU PF isu tichinawo chaizvo vakatungamirira kwegore rino patasvika pano zvakasimba chaizvo.
Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amai Shuai Mahofa vari parunare kumasvingo kwakare. Mukuenderera mberi tichiziya nyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari chipanga mazano musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge.
Zvatopa chena kuti pachasanganwikwa kuZANU PF ngoma ndiyo ndiyo ngoma ndiyo ndiyo yekuti matunhu ose anenge achiti tinotsigira vaMugabe sekutaura kwavakatoita. Ngoma ndiyo ndiyo yekuti vaMugabe pavachainge vachienda pamberi vachitaura nevatsigiri vavo. Ngoma ndiyo ndiyo yatinoziva yekuti vakasange vachitsumwaira havo vanenge vachitaura nhau iyoya yekutukana nana Britain nana America. Ngoma ndiyo ndiyo yekungozotaurawo izvozvo zvirango zvataziva vachingotaura. Kana paine chingatoitika chingatoitika chaicho inhau yekuti pamwe pane vachadzorwa mumusangano uyezve pamwe pane vachadzingwa mumusangano.
Asi nemakore ava mugabava haisi nyaya here yanga ichifanira kunge iri mudariro tichitarisa sarudzo dza2018 sei varungosimbirira kuti vaMugabe chete chete?
Asika imi vaZulu sekutaura kwamatoita kuti haisi nyaya here yanga ichifanira kunge iri mudariro yemakore avaMugabe kukwegura kwavo nekusakwanisa kwavo kubata basa zvichienda mberi. Dai dziri dzimwe nyika tiri kutotarisira kuti pachataurwa nhau yekuti ko mukadzi womutungamiri wenyika kana achitaura kuti iye atove iye mubati wamatomo anotonga zvinorevei vaMugabe vangadai vari kupinzwa pfumvu neva tsigiri wa wachinzi pindurai zvazvinoreva izvamugabe zvino sekutaura kwamaita imbuti ingadai iri nhau yanga ichadai ichazokurukurwa nayo mazvipindura moga nekuti muri kutoziva kuti haisi kuzokurukurwa nezvayo
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari chipanga mazano musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vari parunare kuJohannesburg, South Africa.
Merry Merry Christmas. Ko Christmas box watereri. Nguva yasvika zvekare yokupembera Kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumirei tsamba mbozha, mashoko kana mavideo achimhoresa hama neshamwari. Tozodziverenga kana kutefenyura pa Studio 7. Tumirai tsamba mbozha pa number dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno ku Studio 7 tinoti Merry Christmas.
Magaterera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ghana inenge yave nemutungamiri mutsva kubva mwedzi unouya apo vaNana Akufo-Addo vachapinda muhofisi zvichitevera kukunda kwavo musarudzo dzakaitwa svondo rapera. Mutungamiri wenyika uyu apedza upenyu hwake hwose achiita zvematongerwo enyika munyika iri kumadokera kweAfrica iye. VaNana Akufo-Addo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika mushure mekunge vavimbisa kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Kunyangazvo Ghana ine mafuta iri kutambura nezvikwerete zviri kukwira, uori uri kuenderera mberi pamwe nekushayikwa kwemabasa.
Vakasarudzwa semutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vashoropodza nhasi boka revasori reCIA neongororo yaro yekuti Russia yakapindira musarudzo dzemutungamiri wenyika kuitira kuti ivabatsire kukunda vachiti sei mashoko aya asina kuburitswa sarudzo dzemwedzi wapera idzi dzisati dzaitwa. Mumashoko avo avaburitsa kaviri paTwitter, vaTrump vati dai amai Hillary Clinton vebato remaDemocrats vakakunda musarudzo idzi, vebato remaRepublicans vaiedzawo kusimudzira nyaya yeRussia iyi dai zvichinzi ifungidziro isina maturo. Vaenderera mberi vachiti kunze kwekunge vanonzi vakakanganisa sarudzo ava vabatwa vachizviita zvinonetsa kuti pazivikanwe kuti ndiani chaiye akavhiringidza sarudzo idzi.
Vanhu vakawanda vari kutambira zvakasiyana siyana urongwa hwehurumende hwekuumba homwe yezveutano kana kuti Health Levy Fund, iyo ichange ine mari ichange ichibva kumutero unobatirwa pamari inoshandiswa kutenga airtime yenhare mbozha. Izvi zvakaturwa muparamende svondo rapera negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa avakazivisa nezvebhajeti regore rinouya. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vari kubudisawo pfungwa dzakasiyana-siyana, vamwe vachiti danho rakatorwa navachinamasa idanho rakanaka, asi vamwewo vanoti nzira dzeZANU-PF dzekutsvaga nzira dzekudya mari dzevanhu. Vazhinji munyika vari kuchema nenyaya yeuori, uye hurumende inopomerwa mhosva yekushandisa mari nenzira dzisina kunaka. Mumwe wevasingavimbi nehurumende ndevaObert Masaraure, vanotungamirira sangano reRural Teachers Association. VaMasaraure vanoti vanoona izvi zvisina chekuita neutano, asi iri nzira yebato reZANU-PF yekuwana mukana wokuwana mari yekuti vadye zvavo.
ZANU-PF iri kutsvaga mari yekuti tisarudzo dzayo. Iri kumanikidza varombo kuti vabhadhare mari iyi vachinyeba kuti ndiye kuita zveutano. Asi nhoroondo yavo tinoiziva kuti vari kutsvaga mari dzekuti vadye. Madyiro avakaita mari kuNRZ iri kusvika yakolapsa. Madyiro avakaita mari kuZimbabwe kusvika yakolapsa. Madyiro avakaita mari kuGMB kusvika yakolapsa. Ndomadyiro achangoitwa mari iyi.
Izvi zvatsigirwa namusvare Linette Mudewe, mumwe murwiri wekodzero dzeutano. Musvare Mudewe vanoti mari yeutano yanga ichifanirwa kutorwa kuzvicherwa zvenyika.
Zvinhu zvinorwadza moyo nekuramba zvichishungurudza kuti hurumende yeZimbabwe ihurumende inotora kune vanhu. It has got aina chekupa kune vana veZimbabwe. Iyo ndio inongotora chete. Inotora maminerals ese ari muZimbabwe. Diamond ndere zano nehurumende navamugabe nemhuri yavo. Izvezvi Grace akatenga rinye 1 million, 1.3 million nemari yenyika. Asi isu stones tibhadhari 5% ye airtime yatiri kutiponerana nehama dzedu tobhadhara futi ipapo iwe vachingotora.
Mumwe mugari wemuguta reHarare vafarai maveza vanoti kunyange hazvo pfungwa yekuvaka homwe yeutano yakanaka, mitero iri kutorwa nehurumende yawandisa zvikuru. Vamaveza vanoti chinosuwisa ndechekuti mari zhinji dziri kutorwa nehurumende hadzisi kushandiswa nemazvo, uye nyaya dzeuori dziri kuitika pasina anorangwa nemutemo.
Damusiku ratinaro ndirekuti hurumende yedu nyaya dzemutero iri kudziwanza. Zvinhu zvakawanda vakabva kare vamboita ezlevi vakamboita zvakadidi, asi mari dzashatoni kuti dzinoshanda sei zvodambudziko. Saka patinongotyira kuti mutemo munyowani wataugo nderimwe danho rekuti vangotora mari sokuti vangwesamuhume dzavo sezvo vanosungoita. Nokuti kona ukatarira mararamiro avo upenyu hwavanorarama hurungoramba huchinda mberi. Vanongotenga mota nyowani, president vanongofamba. Ukatora mari dzavanoshandisa idzodzo uzounogona kundoona kuti pamwe tero munyuwani wakuda kugova usingatombodiwe zvavo mari idzodzo dzekuna kutongoshanda kubetsera ifi nekune nyaya dzeutano ikoko.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Masitara, vaudze Studio 7 kuti kunyange hazvo homwe yeHealth Fund Levy yakakosha, mari yakapiwa kubazi reutano rinoratidza kuti bazi iri harikosheswi. Bazi rezveutano richapiwa 208 million gore rinouya, kubva mu 330 miliyoni yarakapiwa gore rino. Zvipatara zvizhinji zvehurumende zvina mushonga kana mishina yekushandisa, uye vashandi mune zveutano havasi kubhadharwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mumwe muzvina bhizimisi wechidiki vaNigel Mugamu, avo vanozivikanwa nerekuti Sei Nigel V263 chat, vanoti vari kufara nekunge vari mumwe vanhu vakawana mubayiro weYoung Achievers Award wakakokerwa nebepa reTechno Mag. VaMugamu vanoti izvi zviri kuvabatsira kuita basa ravo ravari kuita kutiwo rienderere mberi kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika. Mibairo iyi yakapiwa vakaita mabasa anonwisa mvura munyaya dzehumizha mukuburiswa kwemashoko mugore ra-2016. Vakokeri vemubairo uyu vakange vakabatana nehurumende nemakambani akazvimirira oga. Mavilas Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navamugamu kuti tinzwe nezvemubairo uyu.
Anoti kunyatsofara kuti tawana mubayiro uyu. Tanga singatombozvifungira kuti zvichaita izvozvo. Vese vekutusixi chat hatiri kutongofara kuti ndo kuti tawana mubayiro iyowo.
Tinoona pari zvino zvinhu zvakati womei munyika. Imi muri kuzvigona sei? Takatarisa iyo nyaya yezvivhitivhiti zvakadai seTwitter. Mune vangani vari kukuteerai uyezve makazvifunga sei kuti mutange izvozvo?
Takazvifunga in 2012 naSeptember. Iye zvino paTwitter tine 150,000 mafollowers. Havanoti mafollowers. Tine 24 futi paFacebook, nepaInstagram, nepaYouTube. Uye tine website yedu 260chats.com. Taida kuti tingotaurawo nhau dzakasiyana nedziriko mazuva anaya. Takachida kuti tingotaurawo nyaya dzinotaurwa nevamwe maZimbabwe, especially vaya vari kuno kuZimbabwe munomu nevaya vaya vari kudiaspora. Kuti tiwano tisangane tichitaura chikurukuro nenyaya yedevelopment muno muZimbabwe. Mavhunza mvunzo yekuti business environment yakamira sei munomu nekunetsa kukurukita zvino. zvishuwa zvinzuri kunetsa makambani aya aimbotibhadhara zvakanaka naka izvo zvakunetsawo zvakuvawo netsero ivo tinogona kugara kana 2 months invoice isina kubhadharwa asi tinoramba tichingoshanda ma landlord edu vari kunzwisawo nyaya dzacho ivo vashandi vacho vari kunzwisawo nyaya yacho nenyika yatiri kurarama izvezvo
makatarisire chimu kuuya kwenguva
vanhu sekuona kwedu isusu vari kuda ndingati nhau neinformation vada kunzwisa kuti zvinhu zvokufamba sei ndikapa example yelast week yo finance minister Chinamasa pavakapresenta national budget ye-2017 vanhu vanenge vachida kunzwisa kuti budget iyo inorevei vanhu vari kusenzesa masocial media aya kunyanya Facebook neWhatsApp. Information iyo itikanyora article pawebsite munozongoona yamu WhatsApp group. Tutotarisira kuti next year tingakwanza kuimplementa ma ideas atinawo izvezvi.
Avo vanga vari va Nigel Mugamu vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Munhau dzedu dzemitambo vanotungamira nhabvu munyika vezimbabwe football association kana kuti zifa vanoti vane urongwa hwakasimba hwegadziriro yechikwata chemawarriors chisati chasimuka kuenda kuma2017 africa cup of nations mutoro wedu wenhau dzemitambo michael kariati anotipa nyaya iyi
mutungamiri wezifa vaphilip chiangwa vanoti varonga mitambo yeushamwari yakasimba nezvikwata zvine mukurumbira muafrica zvinosanganisa Cameroon, Ivory Coast, Libya pamwe neMali senzira yegadziriro yechikwata chenyika icho chiri kuenda kumakundano eAfrica Cup of Nations. Vachiyangwa vanoti mutambo wekutanga wemaWarriors weushamwari ndeuyo uriko nechikwata chine mukombe weAfrica Cup of Nations cheIvory Coast musi wa26 mwedzi uno kuAbidjan. Vachiyangwa vanoti vapa muraridzi wemaWarriors Kalisto Pasua mukana wekuunza vatambi vese vaanoda kubva kumativi mana ese epasi rose vachiti ivo vezifa vari kuzvipira kubuditsa mari yekuunza vatambi ava kuti Pasua asarudze vatambi vaanoda kuenda navo kumakundano emuAfrica aya.
I asked them to tora the best players we've got in the world. Kero vavari kwese tora ndoratsvagira mari kuti vanhu vauye kunovini.
Zimbabwe iri mugungano rakaoma pamwe chete neAlgeria, Tunisia neSenegal. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano. Vachiyangwa vanoti negadziriro yakasimba yavari kuitira maWarriors hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekubudirira vachiti ivo vachatora matanho makukutu kana chikwata ichi chikakundikana.
I plan to win. Asi
nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaModekai Musani vane chivimbo naPasua zvekuti vanofunga kuti achaendesa chikwata ichi kusingatarisirwe neruzhinji. Vaimbove mubati wehomwe wechikwata cheCapes United vaMorton Dodzo vanoti change chichinyanyonetsa kumaWarriors inyaya yemari vachiti ivo sezvo yavepo vari kuona maWarriors achitamba nemwoyo wese.
Pavane mari zvinova zvatinotenda chaizvo, naizvozvo ndinoona vachitamba neshungu nesimba.
Zvakamira zvakadai mumutambo wekupemberera kusvitsa makore makumi mapfumbamwe kweHighlanders. Bhoso neZuro yakarohwa 3-2 neDynamos mumutambo wakakwezva vanhu zviuru zvishanu muBarber Field Stadium. Mutambo uyu waive wapera uri mangange 2-2. Zvikwata izvi ndokuzoenda kumapenareti kuti pawanike anokunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa makakatanwa ari muchirongwa chekutsvaga achatora chigaro chemukuru wevatongi wematare edzimhosva kana kuti Chief Justice.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tibatei pa 001202465038.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Nhengo nhatu dzeMDC dzekuwanikwa dzine mhosva yekuuraya mupurisa muGlenview dzinotongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri pamunhu.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu tokusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo munhau dzechindebele.